be safe and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 29 June 2021. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe 1749 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevatatu 13 nezuro. Vanhu mazana masere ane makumi mana nevaviri 842 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvina zvine mazana maviri ane makumi mana nevasere 764,248. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nevatanhatu 534,906. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane makumi mana nevatatu 643. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi manomwe nevashanu 275 vakafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitorwawo neManicaland ine vanhu mazana maviri nevasere 207 vakafa. Manicaland ichitorwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi manomwe nevana 174 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvisere zvine mazana maviri ane makumi masere nevana 47,284. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevapfumbamwe 37,949. Hurumende yakazivisa nezuro kuti kupunzwa kwedzimba kwange kuchitwa nemakanzuro kwamiswa. Vachitaura kuvatori venhau pamuzinda weZanu PF muHarare nezuro muvhuro, gurukota rezvamatunhu vaJulai Moyo vakati kupunzwa kwedzimba kumiswe. Ukuwo munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF vaObed Mpofu vakashora kupunzwa kwedzimba uku vachiti bato ravo reZanu PF raona kuti izvi zvinoomesera vanhu uye hazvina hunhu. Vampofu vakati dare remakurukota richakurukura nyaya iyi nhasi chipiri pagozoitwa musangano nevanhu vari mukati menyaya iyi. Asi munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSesiwo Zvidzai vanoti hurumende pamwe chete nebato reZANU PF Vaka nono kakufunga zvakanaka vachiti dzimba dzakawanda dzakatopunzwa naizvozvo hurumende inofanirwa kubhadhara vanhu vose vakapunzirwa dzimba dzavo.
Izvi ndizvo zvinonzi zviya muchirungu too little too late. Dzimba dzavanhu dzakapazwa, dzimba dzakanakisisa kunana Melford, kunana Mbare kuri kupazwa zvinhu zvavanhu zvichiyapera iyo. Takataura tichiti isusu nyaya yekupaza zvinhu zvavanhu haifanhi kuitwa nekuti vanhu vanofanira kungorarama. Nyika yaparara iyi, saka vanhu vanotsvaga nzira dzokurarama. Vanhu vari mudhaiaspora vanotumira vabereki vavo mari kuti vavake pokugara. Hurumende yaichipaza vanhu hazvina kupurana. Izvi zvinhu zvinoshoreka zvikuru. No nhasi vakutanga kutiko Tamisa ko dzimba dzavakapaza. Isu tinodhimanda kuti padzimba dzavakapaza ngatienda ikoko tonoita an analysis toona kuti dzimba dzakapazwa ingani dzaikosta marii. ZANUPF inofanira kukombanzeta vanhu ivavava vayakapazira zvinhu zvayo ndiko kuti zvinhu zviite zvakanaka. Izvezvi vanhu vari kugara mumasango, vanhu vari kugara panze muchando. Handizivi kuti hurumende rudzii inoda kurwadzisa vanhu nguva dzose, kunyanya kana kuchinaya, kunyanya kana kune chando, ndokwavanoita zvinhu izvozvi zvakaita seizvi. Nyika iri kutambura kume hausi kufamba zvakanaka, vanohaya mabrudheza kuputa mishaya vanhu yakanaka zvikuru. Izvi chinhu chinosvereka zvikuru. Vanofanira kuripira vanhu vapazira misha yavo.
Panyaya iyoyo vazvidzai, hurumende inogonawo kuti vakapaza dzimba idzi kuti dzakanga dzakavakwa zvisiri pamutemo. Mungafunga kuti vangakwanisa kuti vabhadhare ivo vachiti mutemo wakanga wapunzwa?
Kwete, mutemo unosevha vanhu, vanhu havasevhi mutemo. Dzimba dzinovakwa dzogara ipapo makore mashanu, makore gumi, dzozonzi dzanga dzisina kupulaniwa, vanga vari kupi all the time. Zvinosoresa zvikuru. Dzimba zhinji idzi dziri kunzi hadzina kupulaniwa. Dzinogona kuitwa iya inonzi regularization rather than kuti mupazire vanhu upfumi hwakawanda kudaro. Vanhu vakapiwa pokuvaka vakavaka over the period of time iri kutaura. Hurumende yasina iri kupi.
Imi sokufunga kwenyu muoni sekuti zvaitwa nehurumende zvakakodzera, zvinhu zvakanaka?
Zvekupaza dzimba dzavanhu zvakaipa zvakanyanyisa. Pa zvakanyanya zvinofanira kusorwa nani nani, kuverenga nyangwe yevezano vacho vanhu vakuzvisora kuti haugoni kungonoputsa misha yavanhu musina chokwadi kuti tiisiri kuiti. Saizvozvo vava kuti ngazvisirega kuputwa nokuti vari kuona kuti vakikanganisa.
Asi iyo nyaya yekuti vanhu vavake dzimba pasina mvumo inofanira kubatwa sei?
Vanhu vanovaka dzimba kana chiri kunetsa pano ndechekuti ZANUPF ine marudzi akasiyana. Justice Uchena Commission yakaratidza iyo kuti Ministry of Local Government, Ministry of Cooperatives, Ministry of Land inogona kupa panhu land yekushandai. Ine ministry iyaya ichiti hazvina kufamba zvakanaka, vana garwea woya kuti hazvina kufambiswa zvakanaka, vopwanya vasina kutaurirana kuti left hand haizivi kuti chiri kuitika kuruzhinji. Hurumende rudzii yakadaro iyoyo.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance, vaSesiro Zvidzai vari paRunare kuHarare neStudio 7. Asi sachigaro veZANUPF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vaudza Studio 7 kuti hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba idzi nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munhu anotevedzera mutemo, uye ivo nehurumende yavo ndivo vachaona kana zvakakodzera kubhadhara vakapunzirwa dzimba dzavo.
Government yedu yaComrade Didi Mnangagwa igovernment inorespekta mutemo ye the right to shelter and human dignity muzinyika yeZimbabwe. Saka nyaya yaitika ndeyokuti president pavakapinda vakapinda vachiti pasi necorruption, pasi nemaland barons. Mukuru weZimbabwe Comrade Didi Mnangagwa vava kuchema kwavanhu nokuona kuti vanhu vakatsotsewa. Saka vakati no, vanhu vari kuchema asi munhu wakavapa land wakaiwana nokufalsifya madocuments zviri illegal. Saka somunhu wakati ini am a listening president Comrade Didi Mnangagwa toda kuvatenda nokumisa mademolitions kwavaita nokuhwa kuchema kwevana veZimbabwe. Saka government yati asiva agria kuti aiwa mademolitions ngamire nokuti president vaona kurwadzwa kurikitwa vanhu vari kutsotsewa.
vacharumbira munoti kune avo vanoti hurumende inofanira kubhadhara vanhu vane dzimba dzayakapwanya.
Now, compensation. Government, kana kuti city of Harare, icha compensate here vanhu vemumatowns nemaperiebenzi vari kutengesegwa land zvisina mutemo mukati kana zvinhu zvadimorishiwa. Uyo mubvunzo handigoni kuanza iko zvino nokuti kune mameeting achiri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Kana hurumende yapedza mameeting ayo tenge takuziva kuti chinhano chavachatora ndechipi. Tiri kuona kuti bazi reMDC Alliance riri kupopera kuti government ngaibhadhare vanhu nokuvakombanzeta kuputsirwa kwavakaitirwa dzimba dzavo nemastructures avo. Asi chinododa kuti vanhu veMDC vazive nechokuti ari kutonga muZimbabwe ndicomrade Yidi Munangagwa negovernment yavo. Zvavacharonga ndozvichaitika muZimbabwe kune unoda neusingadi. Saka takamirira isu kuti president weZimbabwe vasangana necabinet yavo vachautiudza tose vana veZimbabwe kuti izvi ndozvatichaita.
Avo vange vari sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vari parunhare kuCanada neStudio 7. Dzinosvika gumi nembiri dzicharamba dzichigara panze nevana vacheche mushure mokunge chikumbiro chadzo chekuti kuburitswa kwadzo mudzimba dzekanzuro yemutare kumbosendekwa parutivi, uyezve kuti chimwe chikumbiro chekuti dzitengeserwe dzimba dzekanzuro dzadzaimbogara dzichiri kushandira kanzuro chakaraswa zvekare nedare repamusoro reHigh Court svondo rapera. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Amai Gertrude Maninji mumwe vevari kugara pamhene mushure mekudzingwa mudzimba dzekanzuro idzi pakashaya murume wavo. Amai Maninji vanoti murume wavo akange ave nenguva refu achishandira kanzuro kudivi rekudzimura moto kana kuti fire brigade asati azoshaya mugore ra2005. Vanoti vakazodzingwa mudzimba dzekanzuro nevamwe mugore ra2017. Uye kusvika pari zvino vachingori pachena vachirohwa nechando kunyangwe nyaya yavo ichiri kumatare uko vari kutarisira kuti vangawana rubatsiro.
Pandakaunzwa panapa nemurume wangu aisenza kufire brigade muna 2000 wakatanga 1964 wakazofa muna 2005. Saka ini ndagara panapa takabudiswa mudzimba kodzero yedu tindori panapa hatina chimwe chetiri kuita kuti takandogara nevana vana vari kuenda kuchikoro panotonhora kune COVID hatina chekudya endi pamusoro pezvo nyaya yedu yakaiswa masvingo ndokwetiri kuenda endi lawyer tandiri uri kutitaura kuti tipei mari ngokuti mwari ndiye akaisa futi nyaya yedu kumasvingo. Saka tiri kuenda kumasvingo every time mari tofanira kuti ndiye tiri kupata ndiri tandiri iloya rekanzuro. Saka isusu tazoshaya kuti todiniwo kanzuro haina zvairi kuita panapa haina zvairi kumbototiita kana kuti iziye kuti inotaure zvinondoti achabvapo ega achabvapo ega. Saka handichazivi kuti todiniwo nyika hati muri kundotiona tiri pano ndopetiri kugara.
Amai Susan Odera vanoti vana vavo ndo vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo vasina kwekuswera kunzwe kwepazvitangwena zvavari kugara. Zvakare havana kwekuzvibatsira nekuda kwekuti pavari hapana zvimbuzi.
Ndati isusu budiswa kwatakaita tichiuya panapa tine vana vanoenda kuzvikoro vanopiwa mahomework ekuti vaite manheru hapana kana getsi hapana kana chinyi toileti chai chaiyo vana havana kwekuenda tongoita zvekuendawo mumasangomo pekugeza vana vachienda kuchikoro zvese zviri kungotinetsa panapa chikafu zviri kutinetsa zvinhu zvese zvakangotiomera takagara panapa satiri kukumbirwa kuti tibatsirwe kuno vanokwanisa kutibatsira.
Mhuri idzi dziri kuti nokomerwa kwadzakaitwa neupenyu uye nemarionesa dzave kutarisira kuti dzingatobatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu kuti dzikwanise kumirirwa nyaya yadzo iyi iyo yatora nguva. Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti nyaya yevaimboye vashandi vavo iri kumatare edzimosva saka hapana zvakanyanya zvavangataure kunze kwekuti kana basa rapera vaimboye vashandi vanenge vasisina kodzero yekurambira mudzimba dzemushandirwi. Gweta rinomirira kanzuro yeguta remutare vaDavid Tandiri vanoti nyaya yevaimboye vashandi iyi vakaisvitsa kudare repamusoro reHigh Court kumasvingo nekuda kwekuti muguta remutare makange musati mave nedare repamusoro panguva iyoyo. vatandiri vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chekuti mhuri dzimbomira kudzingwa mudzimba chakaraswa nedare repamusoro kumasvingo uye chimwe chekuti vatengeserwe dzimba dzekanzuru dzavaimbogara chikaraswa zvakare nedare repamusoro kuHarare.
Ngati nyaya vanonzi valavhumo mujaho nevamwe vavo vakaenda kumatare dzimhosva wekutanga vachiti kanzuri vatengesere dzimba dzavaimbogara vasati vasiya basa kunonzi kufireman's quarters. Saka nyaya yavo iyoyoyo vanga vaisa kuhaikoti kuHarare, haina kuzofamba zvakanaka, haina kubuda zvavaitarisira nokuti chikumbiro chavo chakaraswa. Asi kanzuri yanga yatoisawo imwe nyaya kumasvingo ine chikumbiro chekuti vanhu ava vachibudiswa mudzimba umu kuitira kuti vawane kupinza vamwe vanhu vavakaemploya semafireman. Saka chikumbiro ichocho chakagamuchidzwa chikagrandiwa kumasvingo uku. Chagrandiwa vakazoya vakazopiwa time yekuti vabude, havana kuzobuda kusvika kanzuro yazotumira sherif kana kuti mutumwa wedare kuti azovabudisa. Vakazobudiswa, after vabudiswa ndobva vazoenda zvekumasvingo vachinotsvaga chikumbiro chokuti judgment iya yanga yapuwa eviction order iya isende parutivi. Saka chikumbiro chavo ichochocho svondo rapera iro chakapinda mudare redzimhosva kuhigh court kumasvingo, hachina kugamuchirwa zvakare nekoti. Saka nyaya iyi tingati pari zvino yakapera nekuti chikumbiro chavo chavanga chiripo chokuti eviction order iiswe parutivi chakaraswa nedare. Naizvozvo ndo mamiriro akaita nyaya iyi.
Zvichakadai, vamujaho nevamwe vavo vari kutarisira kuwana rubatsiro kubva kune vane tsiye nyoro rwekuti vawanirwe pekugara pane mutsigo uye kuti vawane magweta anokwanisa kuvamirira pachena sezvo vapera mari vachirwisana nekanzuru yemutare. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Nengo ye MDC Alliance Muzare Netsai Marova vakasungwa panhandare yeRG Mugabe International Airport Maneru MC weSvondo zvichinzi nebazi rinoona nezvendege reAviation Authority of Zimbabwe vakange vapinda panzvimbo dzisingabvumirwi ukuwo hurumende ichiti Muzare Marova vakange vachiedza kutiza munyika. Baba vamuzvare Marova vakashaya pakupera kwesvondo uye muzvare Marova vanonzi vakange vaenda kunhandare yendege kunotambira hanzvadzi yavo. Muzvare Marova vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora emunyika. Chronicle rinoti sangano rinoona nezvemagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuyambira ruzhinji rwevanhu pamusoro pekushandisa magweta makumi maviri nevatatu anonzi haana magwaro akakwana ekuti amirire vanhu mumatare edzimhosva. Bepanhau iri rabva ranyora mazita emagweta ose aya anonzi haana magwaro akakwana. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mariko apo veStudio 7 nevatereri vose veStudio 7 ndeitwa maibhozi ndiri paEast London apo. Muri sei zvenyu nebasa. Eni ndandichikumbiro zvangu kuti tanyanya kurwadziswa muZimbabwe. Tataura zvibati zvina zvisikuchinja. Saka tatichikumbirawo kuti mungotisvitsirawo kuna Munangagwa kuti vapresident ingoite zvenyu gukura hundi nyika yose isari isina vanhu musare zvenyu imi nemhuri yenyu nekuti tanyanya kurwadziwa ende mukuramba muchitirwadzisa. Vanhu vakutambudzika, vanhu vachima, kunyanya vari kupwanyirwa pavanoraramirazvo, kunyanya maticha, kunyanya ivo vabereki vedu chiye kuti vadyi chavanesa mukanwa zvakangoma. ende vari kumbunyikidzwa upenyu hwavo, kumbunyikidzwa kodzero dzavo. Chinoda achingokumbira uro zvangu kuti amunangagwa ngavangoita kukura hundi nyika yose, kusare havo ivo nemhuri yavo pamwe zvingavi nani.
Vamusoro ivashamarari mose tiri kukashamara. Haikoti mwana wangosungigwa zvimbanje. Unonzi ana bailout. Mwana asungidzwa kuti kwirai bhazi achijega achitsvaka kurarama. Unonzi ana bailout. Mwana unenge achitengesa matomatisi ndounotsvaka zvimari murodhi. Unonzi ana bailout. Mbavha ine ng'ombe 2000 dzaitorera vanhu vari kuridza mhere pakoti. Wangu mwana wandakabereka anonzi Gibson wakanzi bailout. Vana varimo vakasaramo. Vanhu vaibhadhara mari iye achindoba ng'ombe havana bailout. Mameja Stiriti nderudzii awa handihwisisi nokuti uyu mwana unga asingafangi kupiwa bere zvevo. Mumusha hatichagoni kugara nokuda kwaGibson. Mumusha hatichina rugare. Ng'ombe huku dzedu makwai madhadha zvose garikuni unononga achita madiro ndiye wamunopa bere kuti andowedzera kuba. Asi vane zvimosva zvitoko muchivaisa mujere. Hurumende mbotiudzai mamiri yamakaita imi. Mi mameja Stiriti mbotiudzai chimiro chenyu chaicho chamunoda namapurisa acho.
Mamuka seiko, mamuka seiko pasidio sezo inapo. Shamanari wese ndokukwazisa imangwanani. Ano, ndinoda kungonzwisisa panhauyewo shumanana zvangu yeAfro Barometer research yawakaita. Vachitaura kuti zvinezvo vane PF ichahwina. Direction dzakaita izvizvi MDC aligned ichange ichizodzwa nekapesendenje kakaita ikako zvisinei hazvo kuti vakaratidza kuti yakanga vaindavhiwa mashomashoma. Ko mubvunzo wangu uri pekuti zvodhagira Simondura netimu rake ari kuzviti ari kunzi iye ndiye ari kunzi main opposition but according to Supreme Court and according to father wake uyo anonzi aniko vanomuti aniko nangagwa wake uyo ari kupi kubva tisina kumunzwa ari kubuda paAfro Barometer apa kusa leader weopposition but muparamende Zimbabwe sekutaura kwavari kuzviitirana namunangagwa zvaasina kupindawo papamamba maresearches apapo. Ari kukwana papi Douglas Munzura? Ari kukwana papi? Hatinombonzwa chitaurwa nezvake kuti achange achionawo vhoti yakadii sa leader weopposition. Kana iye wacho Munzura kwaari haasi kuonawo here kuti zviri kuratidza pachena kuti pagiraundi apa zvinazina kumirira zvakanaka sa leader weopposition. Ari kuzvitambirawo sei? Akadii kumubvunzawo kuti ngonzira ari kutambirawo sei zviri kubuda according to Afro Barometer? Timbonzwewo mhinduro dzake.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi tiri kuzeya nyaya yekuti zvirongwa zvehurumende zvakanangana nekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvine zvazviri kukanganisa here muupenyu hwevanhu munyika. Tiri kutarisawo nyaya yekumbunyikidzwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzemadzimai munyika. Mune Zimbabwe musakangano kuteerera chirongwa ichi na8 PM manheru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mando yehutachiwana hwecoronavirus yakatanga kuIndia inonzi Delta inonzi iri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Vanoona nezveutano vanoti mumwedzi uno chete waChikumi, June, mando iyi yakawanikwa muvanhu vari kubatwa nechirwere ichi zvikamu gumi nechidimbu kubva muzana 14.5%. Tabata nyanzvi mune zveutano kuti vatiudze zviri kuitika nemhando yeDelta iyi uye kuti kubayiwa nhomba kuri kufamba sei muAmerica.
Tichitarisa mafambiro ari kuita kubayiwa kwenhomba muno muAmerica, tingati kana tikaisa pachikero kana kuti paongororo iye mafambiro ebasa iri, tingati pari zvino zvaakudzikira Takuona kuti wandu wevanhu vari kubaiwa nhomba yeCovid-19 pazuva rega rega uri kudzikira mumatunhu ese zvawo. Tisi kunyatsokuziva kuti zvirinyanyo konzera ndezvipi. Asi kwatiri kunyatsokuona kuti kune dambudziko hombe kumatunhu ari pakati penyika neavo akadzika kumaodzanyemba. Kwatingati kumidwest tichienda kumawestern states ndo kune dambudziko hombe ikoko.
Ko mhando iyi inonzi Delta iri kudii muAmerica?
Mhando yeCovid-19 iri kunzi Delta variant, kana kuti tingati vateereri vazive kuti ichi chipandi chakatanga kuonekwa kunyika yeIndia yaimbonzi Indian variant. Ya iri muno muAmerica iri kutekeshera, iri kufamba nematunhu ese. Asi tingade kuzivisa vateereri kuti mukupararira kwairi kuita tiri kuonawo ongororodza, tiri kuita kuti dziri kutibatsira kuti tive noumbowo hunotirakidza kuti kana wakabayiwa nhomba zvakazara, kunyanya vakabayiwa nhomba yePfizer neModerna, kana wakabayiwa nhomba dzako dziri mbiri kana kuti majekiseni ako ari maviri, wava nefull immune protection kwapera masvondo maviri kana matatu wabayiwa jekiseni rako rechipiri. Tiri kuona kuti vanhu ivavo vakasangana neCovid-19 chipandi cheDelta variant kana kuti B1617.2 yekuIndia iyi, tiri kuona kuti vanhu ivavo vari kuramba utano hwavo hwakasimba uye vanokwanisa kuzvidzivirira nekurwisa chipandi ichi cheCovid-19 cheDelta variant zvakasimba chaizvo, zvinosvika ku90%.
Delta ine mamwe matunhu muAmerica mairi kuratidza kunetsa here?
Tingati kune matunhu akati wandei, asi yatiri kuona ari pamusoro-soro kwatiri kutarisa kuti kuchaita njodzi yakakurisisa muno muAmerica. Zvandambotaura zvine maMidwest states anosanganisira vana Arkansas, Alabama, vana Louisiana, Mississippi zvichienda ikokoko. Mastates aya chekutanga vanhu variko vati vabayiwa nhomba pari zvino vakadzikira zvakanyanya ndo kune uwandu hushomanene, ndo kune vanhu vashoma savakati vabayiwa nhomba dzese dziri kushandiswa muno muAmerica dziri nhatu pari zvino. Uye tiri kuonawo zvakare kuti kumastates iwayo kana kuti kumatunhu iwawo kune uwandu hushoma-shoma hwevanhu vakatobatira chirwere ichi, zvinoratidza kuti kupararira kweutachiona hweCovid-19 chingava chipande chipi zvacho mumatunhu iwayanda hushoma sazvekuti vanhu variko havana matyira akawandisa.
Delta iri kubatwa nenzira yakasiyana nedzimwe mhando here, uye chii chiri kuitwa paDelta chakasiyana nezvinoitwa pane dzimwe mhando dzecoronavirus?
Kuru chakasiyana Delta variant nemamwe mavariants kana kuti nemamwe nezvimwe zvipande ndechekuti Delta variant iri nyore kutapurira kutapurirana muvanhu yatinoti transmissibility, zvinoreva kuti ukasangana nemunhu ane Delta variant kana ane chipande ichi cheB1617.2 zviri nyore kuti utapure utachiona ihwohwo. So muenzaniso tikatora kana yakatanga kuzikanwa pasi rese yatinoti Alpha variant yakabva kuChina, tikazvienzanisa tikaisa padivi nepadivi, tinoona Delta variant iri nyore kuparadzira nezvikamu zvandambotaura zvinosvika makumi matanhatu anoraudzira kubva muzana, kana kuti more than 60% more transmissible than any other variant yatati taongorora pari zvino. Saka iri idambudziko guru, ndo zvinoita kuti irambe ichiparadza nekuti iri nyore kutapuriranwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevatatu 13 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yamisa kupwanywa kwedzimba dzinonzi dzakavakwa zvisiri temo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zakare maniru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tandono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.